pana minista welabor vanonziwa Dr. Nzenza vakabuda vakati tachangoongorora nyaya dzemasalary pakanyorwa nemugovernment media kuti salary increments for June for civil servants zvino June yasvika tadzokera mari yacho yanga irimo yakatodziwa napongwe yakatoderera kubva payanga iri maservice provider vana gavhi vananyaradzo vana pismas vakatora mari kureva kuti mari yaitambirwa mwedzi wapera yakatoderera zvinoreva izvo kuti varairidzi vakawanda vari kwavari vane nyunyuso huru yekuti hurumende yavo ikange inonzi chikomba chinenge chichinyepera girlfriend kuti ndichakupa mari kupera kwemwedzi mwedzi wasvika tobvakatiponi apa ndiri kusouth africa hatichagoni kubhadhara henu ndozvakuitwa nehurumende vatisingatarisiri kuti hurumende inotanga kukoronyera neutsotsi varairidzi vakawanda vanga vachindiponera zvati vari kutsutsungo vari kunyunyuta vakutopopotera maunion sekunonzi titinowedzera mari
saka tingaona here muchitora matanho tichiona kuti makambopa mukana kunhaurirana
matanho atotangazve kutorwa nekuti language yangu ndokunga matonzwa kuti yachinja paipai taitino ngatimbopei mukana ngatitaure nezita kuti aiwa tasvika pekuti uku kune minzwa uku kune moto saka hatina option nepamusana pekuti kuti titobuda apa titobambaidza nepaminzwa ipapo kana kuti nepamoto saka tinozva kuti pamoto tichatsva asi tatata taona toita sei kuminzwa tichabayiwa asi tichazva tichaita sei chiripo zvechekuti murayiridzi azvipira kuti aiwa hurumende ngaitibudira pachena kuti tiri vana vayo here kana kuti tiri vatorwa pamusha panaha
mune urongwa here hwekuedza kunzwisisa kuhurumende kuti iyo nyaya yemari yajuni yafamba sei
chokwadi chiripo ndechekuti hurumende yacho iyi haiteereri saka anoona vamunangagwa musi wa21 December saka anoita mapetition matis kulabor tikanoita tsamba pamwe chete nezincha kuparamend tsamba tiramba tichingonyora saka tibatsike nehurumende chii hurumende kana iri hurumende yevanhu kana vakatora kwavo kubva kune mugwabo vachikwada kugadzira masolution achinge apa vakundikana.